Vatungamiri vari mumusangano uyu vanoti vaHage Genkop, mutungamiri wenyika yeNamibia, vari zvakare sachigaro weTroika, mutungamiri wenyika yeZambia vaHakainde Hichilema, vanova vachatora chigaro chekuva sachigaro uye vaCyril Ramaphosa, mutungamiri wenyika yeSouth Africa. Vatungamiri venyika ava vari kuziya kusagadzikana kwakaitika muEswatini mune vanhu vave nenguva vachiratidzira vachiti vanoda utongo hwejekerere uye vari kutarisirawo nyaya yehondo kumuMozambique neDRC. Sangano remubatanidzwa masangano akazvimirira oga reSouthern African People Solidarity Network kana kuti SAPSIN riri kuitawo misangano kumucheto womusangano weSadic Troika uyu. Munyori mukuru musangano reSAPSIN muzvare Janet Joe, avo vanotungamirawo sangano reZimbabwe Coalition of Debt and Development kana kuti ZIMCOD, vaudza Studio 7 vari muNamibia kuti vakurudzira vatungamiri veSadic Troika kuti vagadzirise matambudziko osangana neZimbabwe.
Chikumbiro chedu ndechekuti tive neanonzi malong term observers asingangouye muzuva richange richiitwa sarudzo, asi vanouya kutobvira iye zvino izvi kuti vatarise mamiriro muZimbabwe.
Muzvare Joe vaenderera mberi vachiti,
nekuti iye zvino takatotarisa tiri kutaura nyaya yethe budiriro 26 activists, political activists. Zvinokonzera kuti vamwe vatye, vanhu vatofunga kuti zviri nani kusanovhota. Saka zvinotokonzera kuti pave nevhota apathy.
Izvi zvatsigirwa nasachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mtasa.
Tinoona nyaya yekwamurehwa, Chembere neHarahwa dzakarohwa nenyaya yekuti maunganire emichitaura nyaya dzeopposition.
Vamutasa vashorawo nyaya yekukandwa mumajeri kwenhengo dzedare reparamende dzinopikisa.
Vanhu vazhinji veopposition, civil society kana matrade unionist havasi kuchabatwa zvakanaka mumatare. Takatarisa nyaya yajobho, vatosvika mwedzi inosvika minomwe asina kutongwa, asi asingatenderwi kutongwa ari panze.
Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vaOstalos Gift Siziva vati kusavapo kwesarudzo dzakajeka kuri kudzoreredza nyika kumashure.
Dzimwe nyika muAfrica dzaenda mberi kana tichitarisa nyaya dzekugadzirira nekuhodha kwemaelections. Ndokwatinofanira kusvika kuti munyika munomuite sarudzo dzinoitwa zviri pamutemo so that vanhu vese vave nekufara.
Asi mukuru mubazi rezvekuburitswa kumashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vanoti havaite zvemhirizhonga.
Musangano weZANU-PF wava muNangagwa nemhomho yevana vemuZimbabwe. Musangano wakavakwa panhovo dzouchenjeri, nhovo dzebudiriro, nhovo dzerunyararo, zvekare nenhovo dzekushandira nyika yedu. Naizvozvo panhovo dzese ina dzandataura idzi hapana nhovo yemhirizhonga. Saka naizvozvo musangano weZANU-PF haushuviri rufu kana kukurudzira mhirizhonga yeipi nzira zvayo kugarisana kwevanhu vaiva.
Bato reCCC rinoti rakanyorera SADC neAU tsamba richiti zvinhu munyika zvainge zvaita manyama amire nerongo nekuda kwekurohwa kuvatsigiri vavo nekusungwa kwevamwe. Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu vatendai mbofana vati kutarisira rubatsiro kubva kuSADC kutenzwa uneriva.
SADC yakatozvirakidza kare kuti imbwa isina meno inoboyedza pano napapa kungoukura, asi tinenge takutoziva kuti hapana chainoita kupfuura pakutaura. Saka munoziva kuti mbavha yakaziva kuti imbwa yepamba apa hairumi, inongoukura chete, inenge isingachatyi kupaza kupinda zvayo ichiita madiro aJorgina. Ndo zvatinoona kana nehurumende dzedu dzemuSADC.
Zimbabwe iri kutarisirwa kuita sarudzo muna chikunguru kana kuti nyamavhuvhu wegore rino. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.